Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu kurume 17 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano wekunzwa zvinodiwa nevanhu kuti zvinge zviri mubhiri rekupodza maronda nekugarisana hauna kuzopera zvakanaka apo vamwe vanhu vangavoimba vachinyombana muchinoi.
Mabatirwo ekodzero dzevanhu muZimbabwe okurukurwa kuSwitzerland kumusangano weUnited Nations.
Vanhu votaura pamusoro pavaNathaniel Miripiri veZANU PF avo vakawanikwa vakashaya nemusi wechipiri kuManicaland.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Musangano wekunzwa zvinodiwa nevanhu kuti zvinge zviri mubhiri rekupodza maronda pamwe nekugarisana murunyararo waitirwa muchinoi nhasi hauna kuzopera zvakanaka apo vamwe vangavoimba vachinyombana. Arthur Chigoriva anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzeparamende idzi idzo dzanga dzichisvika 15 dzabuda mumusangano waitirwa muKukso mushure mekutadza kunyararidza vanhu vangavoimba nziyo dzakasiyana zvichienderana kuti vanotsigira bato ripi. Nhengo dzebato reZANU PF neMDC inotongamirirwa navaMorgan Tsvangirai ndivo vabuda pachena mukunyombana nekuimba nziyo dzemapato avo. Vachiona kuti hapana chichabuda pamusangano uyu, sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunzwa pfungwa dzevanhu vaJustice Mayor Wadya Jena nevamwe vavo vabuda muhoro vachisiya vanhu vachiimba. Asi vaWadya Jena vatanda nyadzi vachiti musangano wapera zvakanaka uye zvavanga vachitarisira zvabuda pamusangano uyu. Nyaya yanyanyotsviriridza pamusangano wanhasi yanga iri yekuti ndeapi mavanga anofanirwa kupodzwa ekubva pawana nyika kuzvitonga here kana kuti zvakaitika kumashure. Vanhu vapesana, vamwe vachiti vanhu vanofanirwa kukanganwirana pane kutadzirana kwakaitika nguva yakare. Vane mafungiro aya vati kukwenya maronda akara zvivake nyika uye pekutangira panogona kunetsa sezvo zvichidzokera kunguva yehondo dzemazitateguru. Vatoni Mwanza mumwe wevamwe vane mafungiro akadaro.
Hatide kuti mazuva tikaenda kuBulawayo unofamba zviri friki. Handi saka tikati paiswe mweya wokupatsanura maZimbabwe kuti vekumatebherere ndokuti takaurayiwa nemashona nebhukuraundi. Hatikuda mweya uyoyo. Ngatitangei pa new chapter yatava. Tichatanga musi uchapasabhiu anenge azoparawo mhosva sekuti no to violence. Handi ndino kuchikidzirana nokumanikidzirana nezvematongero.
Muzvari Benilda Tsomondo vanotsigira pfungwa dzavamwanza vachiti kana vanhu vachida kufukunyura zvakare havafanirwe kungogumira panguva yegukura hundi chete. Muzvari Tsomondo vati vaimbotonga nyika ino vaDouglas Smith vakauraya vanhu vakawanda munguva yehondo yerusununguko.
Zvegukura hundi zvane zuro tokako kumashure. Nokuti ndini ndakamira panapa sekuru vangu baba wababa vangu vanhu vazive vakapisiswa fodya nemurume ko avo vakazvakatika kumashure saka zvegukura hundi zvitakaita unit accord.
Vati chaona chuma vati vakaurayirwa vana vatatu musi mumwe chete munguva yegukura hundi. Vati nyaya yegukura hundi inofanirwa kugadziriswa kuti munyika muve nerunyararo rwechokwadi.
Saka imi zaine pamunokwanisa kuti kugadzirise nehe kuti hunde nokuti vamwe tichine maronda ndakasara ndorera vana vevana vatatu vakange vasibaurayirwa vabereki vavo zvinhu zvinorwadza uye zvinhu zvinogumbura nehekutira kuti ngaiende mberi kusvikira zvinhu zvese zvanaka tipodzwe mavanga edu atenda.
Mumwe mugari vaMoses Musendami vati mhosva dzinoregererwa dzinofanirwa kudonongodzwa mubhiri kwete kupa gurukota masimba akawandisa sezvo vamwe vavo vari vapari vemhosva dzemhirizhonga munyika.
Zvine chekuita zvese naminista ngazvibviswe mukati mebhiri iro.
Vakawanda vawirirana nepfungwa yekuti komisheni iyi inofanirwa kugara iriko uye kuti ive nemapaza akawanda munyika sezvo nyaya dzekutadzirana dzakawanda uye dzichiitika nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti haasi kuona kuzvipira kwehurumende munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika. Izvi zvinotevera musangano wekuongorora nyaya dzekodzero dzevanhu weUnited Nations Human Rights Council Periodic Review uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Musangano uyu wakatanga musi wa27 kukadzi uchitarisirwa kupera nemusi wechishanu svondo rinouya, asi nyaya yeZimbabwe yanga yachizeiwa svondo rino. Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanhu vegurukota rinoona nezvemitemo, ndivo vange vachitungamira chikwata cheZimbabwe. Masangano akazvimirira oga ange ari kumusangano uyu anosanganisira reZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zim Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum nemamwe. Vachitaura kumusangano uyu vaMnangagwa vakati Zimbabwe yakazvipira kushanda neUnited Nations kuchengetedza kodzero dzevanhu, asi vakatiwo zvirango zvakatemerwa nyika nenzara ndizvo zviri kupa kuti hurumende itadze kuzadzikisa zviga izvi. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda ava vanoti havasi kuona kuzvipira kwehurumende pakuremekedza kodzero dzevanhu.
Isu tiri kushushikana zvikuru, takasuwa, hatina rufaro nenyaya yekuti zvinhu zvakabuda kuGeneva uku zvino zviri kutotishamisa zvikuru, nekuti hurumende pane zvaisina kuitawo zvakanangana nenyaya dzekuramba kuyo kunonzi pachirungu kuratifaya mitemo yakanangana nekutochwa kwevanhu muZimbabwe. Mitemo yakafanana neimwe inodzivirirawo kumbunyikidzwa kana kubatwa pachisimba, mindforced disappearances, anoitwa muZimbabwe zvakaitwa waDzamara, zvakamboitwa namuzvare Jesina Mukoko zviyazi. Hurumende yedu tiri kuona kuti iri kuramba kuisawo masignature ayo pane mitemo dzakadaro kuti hadzifanira zvichiitika muZimbabwe. Zvinhu zviri kutirwadza zvikuru kuti hurumende iri kuramba ichingotaurawo mashoko ekuti iri kushanda nemacivil society organizations, asi hatiso nyanya zvona zvichiitikaba muZimbabwe munomu. Tikaenda kumaruwako, tikaenda kumaurban areas, tiri kuona kuti macivil society organizations ari kurambidzwa kushanda, pamwe pacho ari kunzi tipei zvimwe zvimitemo zvakawanda, zvimatsamba zvakawanda anonzi memorandum of understanding. Tiri kuti zvinhu zviri kurambidzisa kuita free activity nekushanda zvakanaka kwemacivil society organizations muZimbabwe.
Asika vamwe vari kutioka zvakakosha vamafunda zvekuti hurumende iri kutomboenda hako ichiteererawo, izvi hamungati zvakanaka here?
Tiri kuzviyemura, takazvitaura, toramba tichizvitaura kuti tiri kuzviyemura kuti hurumende at least iri kuramba ichiendawo kuitwa iyo inonzi muchirungu peer review, iyo yokuramba ichienda kunoda kuti ivhenekwe kuti rekodhi yayo panyaya dzekuchipromota nekukudziridza kodzero dzevanhu yakamira sei. Tiri kuzviyemura hongu, asi tiri kunyunyutawo kuti kana taendako ngatichibudirane pachena, ngatichitaure zviri kuka chaizvo munyika medu.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimuka nhasi vakananga kuSwaziland kumusangano wevatungamiri wenyika dzemuSADC weExtraordinary Summit of SADC Heads of State and Government. Musangano uyu uri kutarisirwa kutanga mangwana pamuzinda weLozita Royal Palace. Bepanhau reHerald rinoti vaMugabe vari kutarisirwa kusangana nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika pamusangano wakanangana nenyaya dzebudiriro pamwe nekubatana kwedunhu reSADC. gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasimba rashembenge gwi pamwe negurukota rezvemaindustry vamike bima vanonzi vatove kuswaziland nechakare vakamirira musangano uyu.
Makateerera kunepenyura yevanhu yestudio 7 tiri kutepenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 919am pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
South Africa iyo yagara ichionekwa nevanotama muAfrica yose senyika yekugara yave kuedza kuvandudza mitemo yayo inechekuita nokupinda pamwe nekubuda kwevanhu munyika iyi. Izvi zvinonzi zvichaitwa kuburikidza nekushandura mitemo inechitsama kusanganisira kuumbwa kwenzvimbo dzinosvikira vanenge vachitsvaga upoteri kumiganho yenyika iyi, kumisa urongwa hunopa munhu mvumo yekuve chizvarwa chenyika iyi kana achinge agara muSouth Africa kwemakore akawanda, pamwe nekuisa nzira dzinokwezva vane hunyanzvi hwepamusoro uye kubvisa zvimwe zvinodiwa kuti vanhu vemuAfrica vava nemavhiza.
Syria inoti yapfuura nekudonedza ndege yemauto eIsrael uye kurova imwe yacho. Asi Israel inoti ndege dzayo dzose dzadzoka zvakanaka mushure mekurwisa nzvimbo dzakawanda muSyria nhasi mangwanani.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemumwe wavo wekuGermany amai Angela Merkel vachaedza kuderedza kupesana kwavo panyaya yeNATO pamwe nedzimwe nyaya pamusangano wavachaita kumuzinda weWhite House nhasi mwedzi yakati kuti mushure mekunge vaTrump vapomera amai Merkel mhosva yekukanganisa Germany nekutambira zviuru zvevapoteri vekuSyria.
Vazhinji vevanasikana vechidiki vari kurarama nekuita zvepabonde vanonzi vakatadza kupedza chikoro nekuda kweurombo. Zvinonziwo vazhinji vavo vari kutanga zvepabonde vasati vasvika makore gumi nematanhatu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanasikana vakawanda vari kutadza kuenderera mberi nedzidzo vari kupedzisira voita zvechifambi kuitira kuti vakwanise kurarama sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Dambudziko iriri kuramba richikura sezvo munyika musina mabasa vabereki vakawanda vachitadza kuriritira mhuri dzavo. Amai Monica Shou vanotungamirira vechidiki murimwe remasangano eMethodist Church muHarare. Amai Shou vanoti hurumende ikasachengetedza vechidiki varombo hondo yekupedza denda reHIV and AIDS panozosvika gore ra2030 haibudiriri.
Denda reHIV AIDS ratakatarisira kupedza by 2030 rinogona kuramba richitova dambudziko richakura zvikuru munyika yedu yeZimbabwe.
Mumwe mugari wemuHarare ari kushushikana nedambudziko iri vaitai Madzivaidza vanoti hurumende inofanirwa kubatsira vana vanotambura kuitira kuti varambe vari muzvikoro.
Kuti vana ava kazhinji kacho mwacho vakatofirwa nevabereki vose kuburikidza nechirwere cheHIV and AIDS. Saka hurumende inofanira kugara pasi yoita come up with orphan and vulnerable children plans and strategies voona kuti vangadile sei nevanavo kuti vave neupenyu hwakanaka mangwana.
Tsvagiridzo yakaitwa neZimbabwe National Council for the Welfare of Children ichishanda nemamwe masangano yakaburitsawo dambudziko rinotarisana nevanasikana vari kusiya chikoro nokuda kweurombo. VaMaxim Murungweni avo vanoshanda nesangano iri vanoti tsvagiridzo yavo yaitarisa zviri kupa vechidiki kuti vatengese muviri yavo makore avaive nawo pavakatanga kuita izvi pamwe nekuona kuti vechidiki havane ruzivo here nezvekudziviridza HIV and AIDS. VaMurungweni vanoti tsvagiridzo iyi yakabudiswawo kuti pamadzima echidiki anorarama nekuita zvepabonde zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana vakatanga kuita zvebonde vasati vadarika makore gumi nemasere.
Takakurukura tikaona kuti about 35% yevatakataura nawo vana vari pasi pemakore 18. Izvi zvinova zvinoshungurudza nokuti ndivo vari kutoita vachiwanda vana.
VaMurungweni vanotiwo zvikamu makumi masere nechimwe kubva muzana zvemadzimai echidiki anotengesa miviri yavo vakapinda mubasa iri nekuda kweurombo izvo zvakavatadzisa kuenderera mberi nedzidzo.
Zvakazvikonzereso zvinhu zvinotaura kuti vana vari kushaya mari yechikoro, vamwe vari kuti vabereki havakwanisi havana raramo, saka ndizvo zvinopedzisira zvaita kuti vana vaite. Vamwe vanototi vabereki ndovanototi endai kuti vawanike vachiraramisa mhuri.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti sei iri kutadza kubatsira vana vechikoro vanotambura pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module, BEAM. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chirongwa cheBEAM chiri kutadza kubudirira nepamusana pekutadza kuronga kwehurumende uye uori hwatekeshera munyika zvikuru mapaze hurumende. Kudzamara nyaya iyi yagadziriswa, vanasikana vakawanda vacharamba vachionekwa vari mumigwagwa usiku vachitsvaga varume vanovabhadhara mari dzepabonde, izvo zvinodzikisa unhu hwavo pamwe nebudiriro yakanaka yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo yezano PF inozikanwa pamwe nekutyiwa zvakanyanyisa mudunhu reManicaland vaNathaniel Mhiripiri vakawanikwa vakafa vari papurazi ravo nemusi wechipiri. VaMhiripiri vanonzi vakapedzisira kuonekwa vari vapenyu nemusi weMugovera. Pakawanikwa mutumbi wavo nemusi wechipiri zvinonzi vaive uzere neropa. Kunyange vaimbozviti vaive murwiri wehondo yerusununguko, vaMhiripiri vakazobuda pachena kuti vainge vari muuto weRhodesia munguva yehondo. Mumwe mupurisa wekwaRusape ataura neStudio 7 asi asina kuda kudomwa nezita rake ati nyaya yavaMhiripiri inonetsa kuferefeta sezvo vaive munhu ainge aine vavengi vakawanda.
Vamwe vanoti ndezvematongerwo enyika mubato reZANU-PF sezvo vaMhiripiri avo vainzi vaitsigira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaigara vachinetsana nevamwe vanozviti Generation 40. Musarudzo dzose dzapfuura vanopikisa vaipomerawo vaMhiripiri mhosva dzekuponda nekushungurudza vanopikisa ava. Zvinonziwo vange vachinetsana nevana vavo uye vamwe vanhu nenyaya dzemotokari yemhando yeToyota S-Track yavanonzi vairamba kupa muridzi wayo. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherry Charamba vaudza Studio 7 kuti havasati vapirwa zvizere nemapurisa ekuManicaland pasvika ongororo iyi. Hongu vakuru vanoti wafa wanaka, asi mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu dzaipomerwa vaMhiripiri dzapa kuti rufu rwavo rwipesanise vanhu vakawanda munyika, uye nzvimbo yeRusape neNyazura dzinonzi dzainge dzaberekera ingwe nenyaya yavaMhiripiri vachishungurudza vanhu. Kana vatori venhau vairambidzwawo kuita mabasa avo munzvimbo iyi navaMhiripiri. Mutauriri weMDCT mudunhu reManicaland vaTrevor Saruwaka vati vange vave kutotya kuti sarudzo dza2018 padzange dzosvika pedyo vaMhiripiri vaizenge votangazve kuvashungurudza.
Blessing yadao kuzivisa kuti Mhiripiri vane nhoroondo isingayewedzi isingayemuriki. Isusu sebato reMDC ingadao kuti uzive kuti takasangana nematambudziko akakurisisa mukuedza kuti tizivikanwe kuti tiri vechinja chiitawo misangano yedu pasina anotishungurudza. VaMhiripiri vaisatambira izvozvo, vanga vakatopa mutemo wekuti maRusape maMakoni maNicaland MDC haifanhi kurarama. Saka tine nhoroondo dzakawanda dzekushungurudzwa kwavanhu vemDC. Vaitorwa manyuzipepa madaily news aya, vairohwa misangano ichirambidzwa, haangari murume anga akamamo kurarama. Saka noti hatina yedu mazwi akanyanyonaka ekutaura pamusoro pavo.
Asika zvinonzi wafa wanaka.
Ya, ndizvozvo zvinongonaka pakuti hatisina matambudziko aachakwanisa kutiitira. Ndo zvatinenge tichingoti ndo kunaka kwaaita, nekuti takatarisana negore ra2018 ratinoziva kuti kunai kuine sarudzo zvichada kunyatsa kushandura upenyu hwevana venyika. Angari umwe wemunhu wataifunga aramba aripo aikwanisa kuedza nepese paanokwanisa kuti sezvavanhu zvisabudirire, nekuti aisatambira kuti munhu ane pfungwa yakewo. Isusu tinozviziva kuti kuna vanhu vanoda zano pefa tambudziko nazvo ikodzero dzevanhu kuti munhu ade bato raanoda. Asi tinonyanya kufarira kuti munhu anzwisi kuti kana akada zano pf kuno vasingaidi vanodawo MDC, vanodawo mamwe mapato, vana mavambo, vanodawo vana NPP, api mabato akawanda munyika. Tikati munhu sakada bato rangu wamhandu unofanira kuti ushungurudzwe, aizvozvo hatizvitambisi.
Awanga wari mutauri wemDCT Manicaland vaTrevor Saruaka vari parunare muHarare. Sezo tichitema tisina divi ratinorerekera tabata osachigaro wesangano revechidiki reZANU-PF Youth League kuManicaland vamubuso chinguno.
Chekutanga vamhiripiri munhu aitsigira musangano weZANU-PF zvine mukurumbira aishandira musangano nemoyo wese. Munhu aine touch ne the grassroots support. You can see kuti before the DCCs were disbanded, akaita elected nemukurumbira Makoni district kuva DCC chairperson. First round up vamutafu akamboedza kuimisa, vari kufunga kuti vangazoita manipulate the electorate ikazoitwa election iyoyo after 2 months or so. Tiwo vakahwina zvine mutsindo.
Asika vamwe vari kuti ivo vanga vachityora kodzero dzevamwe vanopikisa iva munoti kudini mashoko iwa.
Chekutanga, we don't support violence mumusangano weZANU-PF. Angori mazwi anotaurwa nevanhu pakushubisa musangano weZANU-PF because evidence chaiyo yemunhu akaurayiwa naMhiripiri. Kana munhu akarohwa naMhiripiri, ngatisangonzi Mhiripiri akauraya munhu. Ngatizwe evidence kuti akauraya nhingi yekuHeadland. Akaponda nhingi wekwaChiwetu. Akaponda nhingi muVhengere. Tikangonzi airova vanhu, aiponda vanhu, akaponda ani.
Asika parikunzi mapurisa anotarisa kuti wabuda mbamani nekudaro ndosaka nyaya dzakadai dzisingaende kumatare.
No one is above the law. I've seen a lot of youth from my province, Manicaland province, vanoenda before the courts vachitotraiwa nenyaya dzekuviolence.
Sachigaro wesangano reZANU-PF Youth League kuManicaland vamubuso chinguno vari parunare muHarare.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSyria. America inoti ichiri kunetsekana nekuurayiwa kwakaita vanhu muSyria kuchishandiswa muchetura. Kunyangwe hazvo United Nations yakarambidza kushandiswa kwemuchetura kana kuti chemical weapons vanopfurikidza mwero veIslamic State nehurumende yeSyria vari kupomerwa mhosva yekushandisa zvombo zvakarambidzwa izvi muhondo iri muSyria. Kurambidzwa kwekushandiswa kwezvombo zvemuchetura kunoitwa nebazi reOrganization for the Prohibition of Chemical Weapons, United Nations Joint Investigative Mechanism kana kuti JIM. Ongororo yesangano iri yakaburitsa pachena kuti muna 2015 Syria yakashandisa muchetura wemustard gas uye hurumende yeSyria ikaitawo izvi muna 2014 na 2015. Bazi reUnited Nations Security Council rakaedza kuvhotera chisungo chekuti vose vakashandisa muchetura ava vaendeswe kumatare uye kuvatemera zvirango. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vakashora zvikuru maitiro eRussia neChina. Mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuSyria. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musangano mukuru weUnited Nations CSW61 wekuziya zviri kutarisana nevanhukadzi uri kuenderera mberi masangano anomirira kodzero dzemadzimai achiti achange achiziya pamusoro pekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Amai Edna Masiva vesangano reWomen's Action Group vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti vari kufara nemafambiro ari kuita misangano iyi.
Tiri kuno kuCommission on the Status of Women, apo tiri kukurukura nenyaya yemadzimai, nenyaya yekuti vavandudzwe pane zvemari. Takatarisa kunzvimbo yekushandira. Tiripo tiri kuita misangano yakasiyana-siyana. Tiri kuwana mukana wokudzidzawo kune vamwe zvavari kuita kuti vavandudze upenyu hwemadzimai pane zvezveupfumi. Isuwo seZimbabwe tine zvatiri kugoveranawo nemadzimai pane zvezveupfumi. Asi chatiri kuona chikuru chiri kuda kuti chiitwewo ndechekuti kucherechedzwe basa rinoitwa nemadzimai vasingapiwi muhoro, unpaid care work. Tiri kuti seZimbabwe dei izvi zvacherechedzwawo zvapiwa mukana, basa rinoitwa nemadzimai raverengwawo pane zveupfumi wenyika yeZimbabwe.
Munoona zvichabuda pamusangano iwoyu muchizokwanisa here kuturira hurumende yeZimbabwe pamunodzokera kumusha uyezve vanozozvitambira here?
Ndinofunga zvichava nyore kuti titurire hurumende yedu yeZimbabwe zvichabuda pamusangano uyu, nokuti kunyangwe zvazvese takamirira civil society anova maboka akazvimiririra ega, tiri kufambawo zvakare tine vehurumende. Saka zviri kutaurwa pano vanenge vari kuzvinzwawo zvakare. Tinofara kuti zvese zviri pano zvichagona kuturirwa kuhurumende patinenge tasvika.
Vanga vari amai Edna Masiwa vesangano reWomen's Coalition Group vachitaura vari parunare kuNew York naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Munhau dzemitambo, chikwata cheCapes United chiri kuyambirwa kuti nguva yekupemberera kupinda mumini league stage yeCAF Champions League haisati yasvika kudzama ravakunda TP Mazembe nemusi wesvondo. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Svondo rese rapera vateveri vemagreen machine vachipemberera mushure mekunge chikwata chavo chakaita mangange 1-1 neTP Mazembe kuKinshasa. Vachiti ivo vatodongorera mumin league stage yemakundano emuAfrica aya. Asi mumwe mutsigiri mukuru weCapes United vaJohn Muteura, avo vanozivikanwa nezita rekuti Masvingo, vayambira vamwe vavo kuti kuita mangange mumusha weTP Mazembe hazvireve kukunda, sezvo TP Mazembe inokwanisa kurova magreen machine mumutambo wavo wechipiri muNational Sports Stadium. Nesondo.
Hatifani kutora game iri sokuti it's a walkover just because takaholda TP Mazembe kwomukwayo. Tofana kunge three very cautious because TP Mazembe is a big team. Inokwanisa kutrova even pa home pedu.
Izvi zvabuda zvekare kubva kune aimbove mubati wepagedhe weCapes United. Mazuva ayo vaidaidzwa kunzi maCap Kings vaSteven Chisango, avo vanoti makepekepe anofanira kupemberera chete kana vachinge vakunda muNational Sports Stadium. Vamuteura vati murairidzi wechikwata ichi Lloyd Tembwe haafanire kutaurira vatambi vake kuti vadzivirire chibodzwa chavakanwisa kuDRC, asi kutambira kuti vanwise zvimwe zvibodzwa zvakawanda.
Lloyd Tembwe sakochi wedu anofanira kuti tambira bhora rokuti anofanira kuataka TP Mazembe, not defend the 1-1 draw yatakaita ku TP Mazembe.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa zviri kubuda kumisangano iri kuitwa yekunzwa pfungwa dzevanhu papiri rekupodza maronda pamwe nekuregererana.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Zvirongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Musangano wekunzwa zvinodiwa nevanhu kuti zvinge zviri mubhiri rekupodza maronda nekugarisana hauna kuzopera zvakanaka apo vamwe vanhu vanga voimba vachinyombana muchinoi.
Mabatirwo ekodzero dzevanhu muZimbabwe okurukurwa kumusangano wekodzero dzevanhu uri kuitwa kuSwitzerland.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Vateereri musakanganwi kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekupodza maronda nekuregererana. Ini ndini Blessing Zulu.
Kana muchidawo kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Tokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla zilichome la sikhombisa kumbimbitho 2017 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
bala ukuthi uhulumeni athiyane lama artist ayenza ingoma kube ama poem egugura uthi ngoba ncane ndingafuni abadala bengafuni ukukhuluma ngegugura uthi siza kuzwela khona fanele singomeni la kuma poet. So yekela nini abantu bekhulume ngegugura uthi khona kuza sikhulula thina umandanga sibe free.
Abakumsebenzi we-arts abagoqela abaculi labalingisi bathi uhulumende kumele achiyane lokubahlukuluza nxa bethe baqhuba imisebenzi emumethe udaba lwegugurawundi.
Udibeselesinalo lokuthi upresident Mugabe ngasatholakali kule Zimbabwe usetholakala ekwamanye amazwe nxa engekho kwelinye ilizwe uyabe sebuyele eSingapore. So kani ngingupresident weSingapore osuka eSingapore ayenza imihlangano kwamanye amazwe athize.
Umongameli Mugabe sesukile njalo elizweni elubhekise kweleSwaziland ukuyaphatheka emhlanganweni wenkokheli yamazwe omanyano weSADC. Kuwoza Friday namhla silomculi wengoma ze-hip-hop uGulliver 7 yena osehluphile kulezi nsuku ngengoma yakhe ethiwa Jackie Chan. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakumsebenzi we-arts eZimbabwe abagoqela abaculi, abalingisi, ababumbayo lokudweba, abalobi bengwalo, abemidlalo yokulibazisa uZulu lokunye sebekhuthaze uhulumende ukuthi achiyane lokubahlukuluza kanye lokubabopha nxa bethe baqhuba imisebenzi yabo emumethe udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kubika unompumelelo moyo.
Udaba lombhuqazwe wegugurawundi kunzima ukuba abakumsebenzi we-arts basebenze bekhululekile eZimbabwe ngoba iningi labo sebeke babotshwa kungela sizathu esicacayo lapho bezama ukuhlekisa kumbe ukulibazisa uZulu ngokuphoxa labo abasembusweni kumbe ukuveza isiga salombhuqazwe. Kulandela isisekelo sombuso esitsha esinikeza uZulu ukuba atsho imibono yakhe mayelana lomthetho ozakhuluma kabanzi ngegugurawundi, abalobi, abaculi kunye labaloba imidlalo bathi uhulumende uma ekhuluma ngokukhumisana umlotha pho-ke bona babotshelwani ngoba imisebenzi yabo ilethwa ulwazi kanye lokuthoba amanxeba. Unkosikazi Priscilla Zitha uthi uhulumende kachiyane lembonyi kunye lababazayo laye wonke umuntu owenza umsebenzi okhuluma ngegugurawundi.
Sicela ukuthi uhulumende athiyane lama artist ayenza ingoma kumbe ama poem egugurawundi ngoba nxa ndingafuni abadala bengafuni ukukhuluma ngegugurawundi siza kuzwela khona phana esingomeni la kuma poet. So yekela nini abantu bekhulume ngegugurawundi khona kuza sikhulula thina umantanga sibe free. Lina badala liyayazi igugurawundi li right li safe thina kasikwazi si confused. Sicela nini ukuzwa ngegugurawundi leyo khona sizaba li peace and reconciliation.
Umqondisi wenhlanganiso yemidlalo eye-Victory Siyanqoba, umnumzana Desire Moyo, uthe kabayeke ukulandelelwa lapho bethe bakhuluma kumbe basebenza ngezegugurawundi.
If it's the president or the minister, this time around isikhulu kasitshisi umkhwezeli. So sicela ukuthi khona lilungise khonaphana ekutheni ngubani ozagijimisa le bhili sokuthonisiswa amacala onke ayenzakalayo. Manje khona lapha sithiyiwe. And kona lokho kumele ukhangelisisi kulabantu ababuzweyo kathi sekukhuluma khona mina ngobani livela ngathi abantu engisebenza la mina mvela ku Victory Siyanqoba singabatha sikhalela ukuthi khona lisinike imvume yokuba sikhulume ngoba imduli yakithi lamanqiwa yakithi kosikhobokhobo alobufakazi obubambekayo obuduna obuloboya mayelana nento esikhuluma ngayo eGoground. Siyakwazi silamanqiba akho khona lokhu.
Umnumzana Owen Maseko labanye abambalwa sebeke babotshwa ngemva kokudweba lokubukisa imifanekiso lokubunjwayo okubonisa ngeGoogurahundi. Udaba lweGoogurahundi aluvamanga ukuvunyelwa ukukhulunywa ngalo sibisengwalo ezikhuluma ngalo ziyavalwa ukudindwa. Kuthi imifanekiso ayiphumi kumabona kude lakumisakazo yeZimbabwe. Njalo abakhokhela lesi siga basasembusweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Umongameli Robert Mugabe usesukile njalo elizweni elubhekise kweleSwaziland ukuyaphatheka emhlanganweni wenkokheli yamazwe omanyano wamazwe asezansi e-Afrika e-SADC. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuhlaziya udaba oluphathelane lokuthuthukisa amafekitali alesi sigaba njalo lokumanyanisa umnotho wamazwe e-SADC. Isikhulumeli sikamongameli Robert Mugabe umnumzana George Charamba utshele intatheli zindaba zephephandaba leThe Herald ukuthi udaba lolu lwethulwa ngumongameli Mugabe esangumgcini sihlalo weSADC ngomnyaka ka-2015. Abanye bayamsola kakhulu uMugabe besithi uchaphaza imali ngehambo zakhe zomhlaba jikelele yena engathumela iziphathamandla kumbe abasekeli bakhe. Ubikwa esebenzisa imali edlula izigidi ezintathu $3 million kuhambo lunye. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Udube selesilalo lokuthi uPresident Mugabe kasatholakali kweZimbabwe, usetholakala kwamanye amazwe enxa engekho kwelinye ilizwe, uyabe sebuyele eSingapore. So kani nje nguPresident weSingapore osuka eSingapore ayenza imihlangano kwamanye amazwe athize. Njalo khonokho ngibona thina kuthwala isibize kanzima ngendaba zokuthi kube kulokhu kubhadala izimali zokuthi umongameli abehlala engohambileyo.
Kodwa umongameli kuthiwa uyakhulumisana ngendaba ezimqoka.
Kuqakathekile mina mbonani lo umsebenzi ongenziwa sithi mhlawumbe isiphathantambo sezokukhulumisana kwamazwe. Ongaba nguminister of foreign affairs ungahamba nje lo msebenzi njalo uhambo lwakhe lungaduri kangako lungathathi imali eningi kakhulu. Yena upresident aphitsheke ngokusebenza ekhaya encedisa abantu lezi mali ezisalayo ngendaba yokuthi nayahambanga zizama ukuncedisa abantu abaphathiswa nzima kakhulu lizwi lweliningi elinileyo leli njalo lokwakha imigwaqo lama-bridge lezi zinto esifanelazenezo ezabhidlizwa lizulu eliphosela fana lozamkolo.
Nxa engekho umongameli akula mhlangano emqoka enziwayo efana lecabinethi, ungathini wena lo?
Mbona ngathi ikhonokho yibo kwenza ukuthi iy'hambo zikapresident zisuke zihluphe kakhulu ngoba phela xa ehlala ehambele kuthuthile imihlangano eyaphezulu ekusebenzeni kukahulumende isukiselakale. Ngaleyo ndlela kutshengisa ukuthi wonke umuntu osebenzela uhulumende sesenzela umathanda nje, awusekho ukuthi uhulumende akhangele ukuthi ingatsha zakhe zonke zisebenzela ndawonye njalo zisebenzela inqubekela phambili yabantu. Mbonani khona okwenza ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi upresident ahlale eselizweni njalo atholakale okwesikhathi esibe kakhulu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu umphathintambo obona ngezemithetho njalo engumsekeli kamongameli welizwe Umnumzana Emerson Mnangagwa ngamazwi akhe okuthi eZimbabwe liyawahlonipha ngendlela amalungelo kaZulu. Umnangagwa wethu le amazwi la izolo eGeneva emhlanganweni weUnited Nations ohlaziya udaba lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele. Umnangagwa uthe lapho uhulumende weZimbabwe asilela khona kwezamalungelo, isizathu ukuthi uphanjaniswa izijeziso ezafakelwa eZimbabwe ngamazwe athuthukileyo afana leMelika leBhilithane. Kodwa abalwela amalungelo oluntu bayakulandula lokhu. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo umnumzana Nkululeko Sibanda.
Udubo luka Vice President Mnangagwa lokuthi amalungelo abantu kazangaze awafunde mhlawumbe ukuthi wafundela empini kakwazi ukuthi amalungelo abantu afana lokuthi umuntu kabotshwa kungela sizathu esiphumele egcekeni, amapolisa akaphonga ukuthathela abantu izimali zayo emgwaqweni, amalungelo abantu ajengisela ukuthi indaba ezifana lokunyamalala kwabantu zitshengisa ukuthi abantu akabavunyeli ukuba akabala amalungelo aneleyo. Amalungelo abantu agoqela ukuthi nxa abantu bengatshengisela ngokuthula kababotshwa kabatshaywa. Kodwa siyananzelela phela ukuthi iZimbabwe okweminyaka eminingi ivele umbuso weZANU uqiniswa ukuthi abantu kabavunyelwa lokuthi nje bathi hayi upresident kumbe uyaphambanisa into esifana lokuthi utshengisela ezitaladeni abantu kabavunyelwa nxa zikhona indaba ezizabe zibahlupha. Yiwo amalungelo abantu singakhuluma ngawo lawa. Ngibone ngani mina nxa esitsho yena uVice President utsho ngoba engazi ukuthi okuthiwa lilungelo lomuntu kuyini, yena wazi amalungelo abantu angenelanga mhlawumbe afundele empini.
Uthi njalo uMnangagwa lapho iZimbabwe engaba isilela khona kwezamalungelo kaZulu ingaba iphanjaniswa yizijeziso ezetheswa uhulumende ngamazwe afana leMelika leBhilithane. Uthini ngalokho?
Ukutsha abantu nxa bejengisele ezitaradeni, lokubopha abantu, lokunyamalala kwabo itayidamara, lezinto ezifana lazini ezokazi lani lokuthi kulezijeziso zemnotho ezinikwe ilizwe yiBritain kumbe yi-America kumbe yi-European Union, konke khonokho angiboni mina kulo kwenzala lezijeziso lezi. Mbone ngani ikungazi mhlawumbe ukuthi ukhuluma ngani njalo ukuthi uyabe tshelwe ngubani ukuthi akhulume sithini.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekweleBhilithane. Abesifazana abasakhulayo sebeveze ukuba zingcitshi emisebenzini ehlukeneyo ebivame ukuba ngeyabesilisa. Unkosazana Vanessa Machasi ngomunye wabesifazana abasakhulayo abafisa ukuba ngosomabhizimusi abafisa ukuba kwezamabhizimusi bekuzinga laphezulu koBulawayo osekhethe ukusebenzisa inkundla yebulenjini eFacebook. Yena ke usungule uhlelo lwemfundiso ngezamabhizimusi kulenkundla ekhasini eliphansi kwegama elithi Bulawayo Women in Business. Lapho abesifazana abahlangana khona bexoxisana njalo bephana amacebo ngokuzithuthukisa kwezamabhizimusi. UMike wabe weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Machasi.
Abafazi bahlangane ukuthi bevuselelane ngendaba zokuthi beyenza amabhizinisi, lokuthi laba abavele bekhona beyenza amabhizinisi bekwanisa ukuthi beyenze ngendlela engcono, laba abangangenanga kumabhizinisi bethole ukuvuselela ukuthi labo bebone into abangayibambabamba beyenze.
Abosomabhizinisi abesifazane badlala indima enkulu okungakanani ukusiza inotho koBulawayo?
Ngibona ngani bayadlala indawo enkulu ngoba batholakala beyenza into eziningi ezijeneyo kuma-market. Baningi kakhulu mama ababambabamba benza into eziningi. So I think bayanceda ukuthi labo i-economy kube le-something eyenzakalayo. Although bengaba lokusizakala bazakwanisa ukuthi ama-business ababezawayenza yenza ibe le kunceda economy in a better way beyenza imali ezingcono bengenisa imali ezingcono ngaso kulo sizo liyabe selukhona.
Kuliqiniso na ukuthi abesifazane abatsha abafisa ukuba osomabhizimusi basabe bebhekane lethuba elikhulu lokuncishwa imali lebhanga eyokuqala amabhizimusi?
Ye, khathesi njengoba ngiyade ngithi ukuthi abaningi uyathola maybe umuntu uyabe yenza ibhizinisi yakhe thengisele ekhoneni kazwisisi maybe izinto ezingamnceda ukuthi ibhenki layo imncede ngoba labo akuthi ibhenki inika umuntu imali yabe ifuna ukubona ukuthi into zakho zihlelekile.
Kule khasi lenu linabo abatsha abaningi abesifazane na abafisa ukuba ngosomabhizimusi abalilandelayo?
Yeah, baningi kakhulu abantu abakhanya befuna ukuthi befunde amabhizinisi ngoba abanye abaqeda isikolo maybe abangakatholi imisebenzi abasadinga imisebenzi kulokuthi umuntu ebehlezi sababona ukuthi hayi nesikhathi sadinga imisebenzi ngiyakwanisa ukuthi into engiyenza something.
Laba abafisa ukulithinta bangalithinta kanjani?
Bengasithinta le Facebook page ebhalwe Bulawayo Women in Business. I-cellphone number 0771-333-419.
Unkosazana Vanessa Machasi ngumqondisi wohlelo lokuthuthukisa abesifazana kwezamabhizimusi enkundleni yeFacebook ekhasini elithiwa Bulawayo Women in Business. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luqhuba umhlangano wamalanga amabili ngenhloso yokuguqula imithetho yokungena lokuphuma kwabantu kulelo lizwe. Umhlangano lo ongenwa ngabaphathintambo bamazwe eSADC kugoqela eZimbabwe ulakho ukuletha inguquko enkulu kulimithetho okuyinto ezathinta kakhulu inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezethekelela loba ukuhlala kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapo.
Kulo mthetho omutsha ukungena lokuphuma kwabantu elizweni ofuna ukwethulwa nguhulumende wakwele South Africa okuxoxwa ngawo kulomhlangano, ukuphiwa imvume yokuhlala elizweni uza kuya ngokuthi umuntu uza kuba lusizo olungakanani kuntuthuko yakwele South Africa. Uhulumende ufuna njalo ukuthi kube lama visa aphiwa izizalwane zamazwe eSADC ezizodinga umsebenzi kodwa zingeli umsebenzi ezofundeleyo. Phansi kwalomthetho uhulumende ufuna uqinisa uhlelo lokunqabela ungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni. Lokhu uza kwenza ngokubumba iqula ehlanganisa bonke ababona ngezomvikela lokulondoloza ukuthula kube yibo abalinda emngceleni. Umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Malusi Gigaba utshela amanxusa angena lomhlangano ukuthi lo mthetho bafuna usuthise indingeko zelizwe kuqala bese ke ukhangela ezangaphandle kwelizwe.
Even in the midst and context of the tensions we have recently recurrently faced between local and foreign.
Loba nje siphathi wesivunguzane sokuthobelana kwemimoya phakathi kwabamanye amazwe lezi zalwane zakuleli siletha umthetho oza kwenqabela ukulwisana lokho. Lo mthetho esifisa wethulwe ugcwalisa indingeko zentuthuko lezo kuthula elizweni ubuye usuthise njalo okufuneka sikwenzele amanye amazwe.
Ufuna njalo ukuthi ezabelweni zonke zelizwe kube lezi ndawo ukugcinwa khona labo ababanjwe beselizweni ngokungekho emthethweni. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabuto Mabhena laye ongomunye wamanxusa kulomhlangano uthi bayawuncoma lo mthetho omutsha.
Masikhangela ke draft white paper le ikhuluma ngokuthi kuzaba le SADC work visa, iyakhuluma futhi la ngama cross border trade visa. So sicabanga ukuthi maye ngaphumelela la abavele sebekhona e South Africa besebenza, sicabanga ukuthi bazowathola ke lama document. Sikho ke thina ke siyichayile ihlombe i government e South Africa ukuthi buye le draft policy enhle kangaka.
Uhulumende ufuna uqinisa umthetho wesiphepheli. Ufuna amaofisa asiza laba abadinga ukuzophephela abesemngceleni yelizwe ukuze bavunyelwe kuphela ukungena elizweni nxa izicelo zabo zokuphephela zemukelwe. Isiphathamandla sogatsha lwendaba zasekhaya esibona ngezokungena kwabantu elizweni uMnumzana Jackie McKay uthi lokhu kuzasiza ukuvimba labo abangena elizweni besithi bafuna ukuzophephela kanti bona bazifunela umsebenzi.
You will have the refugee reception offices there, you will have the status determination offices there.
Lama ofisi azasiza abazofaka izicelo zokuphephela ngokokuqala asebefuna ukuba iziphepheli abafuna ukuphikisana lezinqumo ezizabe zenziwe ngezicelo zabo asebefuna ukuba iziphepheli kokuphela kunye lengatsha zikahulumende ezipha uncedo
ngokwesitiso sikahulumende kulomthetho ukuthi umuntu wakwelinye ilizwe abe isizalwane sakwele South Africa kuza kwenziwa kube nzima kakhulu. Uhulumende ufuna lalabo osekubonakele ukuthi balusizwe elizweni baphiwe isikhathi eside sokuhlala elizweni hatshi imvumo yokuba izalwane sakwele South Africa. Abakwamanye amazwe abalamakhono emisebenzi asilelayo kwele South Africa labo bazaphiwa isikhathi eside sokuhlala elizweni. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla kwele South Africa okuyindlela yokuziphilisa abaningi eZimbabwe bazaphiwa uhlobo olwehlukileyo lwamavisa. Lumthetho ofiswa ngele South Africa uveza njalo ukuthi ebantwini bonke abethekelela ele South Africa eminyakeni esanda kwedlula labaxotshwe South Africa bengene ngokungekho emthethweni iZimbabwe ngelinye lamazwe amathathu aphezulu kuleli nani. Umnumzana Mabhena uthi abakuthandi njengezalwane zeZimbabwe ukuthi kube yibo abagcwala kwele South Africa.
Esifisa ukuthi ngayezalwane zaseZimbabwe ziyabhalisa ukuvota zivote ngo-2018 kube lo hulumende omutsha okuzakwenza ukuthi kungabi labantu abaningi abahlala becrossa ama-border besiza lapha eSouth Africa. Sibona iZimbabwe kulilizwe elihle njalo lama-minerals ukuthi nxa ilizwe lingaphathwa kuhle angeke sibe isiphephe lapha eSouth Africa.
Kukhangelele ukuthi izifiso zogatsha lwendaba zasekhaya lezi ezingakabi ngumthetho ogcweleyo zisiwe edale labaphathi ntambo kwele South Africa bese zisiwa eParliament ngenjongo yokuthi zemukelwe zingakasiwa kumongameli Zuma ukuze zibe ngumthetho ogcweleyo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Bayaziqhenya kakhulu abesifazana esigabeni seUmguza eMathabeleland North asebesenelisa ukuzithengela impahla ezibiza bona ngenxa yohlelo lokulondoloza imali abayitshayelana eklabhini yabo maviki wonke. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane bemangweni weMguza bathi bacabanga ukusungula iklabhu yokutshayelana imali ngemva kokunanzelela ukuthi abenelisi ukulondoloza imali bebodwa kodwa bengahlanganyela ndawonye balakho ukukhuthazana baphumelele. Iningi labo lithi selenelise ukuthenga impahla yendlini enkulu, abanye ukwakha izindlu. Omunye wabomama abaphatheke emsebenzini yokuzithuthukisa ngunkosikazi Leona Ndimande wasemakwati emangweni weMguza uleminyaka engamashumi amahlanu lasithupha yokuzalwa njalo yena elilunga leklabhu yeKwayeza Savings Group. Ulandisa phezu kwenguquko esibe khona empilweni yakhe lokhe waqalayo ukuba lilunga leklabhu yemali waze wenelisa ukuthenga imbuzi zakhe wakha lesambuzi ngemali ayithola ekulimeni ingadi kuzalwa yilokhu kutshayelana imali.
Wasivuza ingqondo lokuba wazi isimo sakho njengomama lelungelo lakho ngoba sesikhona ukuthi siyaxoxisana besengabomama abade nanxa uhlezi ekhaya thole ukuthi wona umuntu wokutshela wokwenza but kathi sesikwanisa ukuthi lakho sixoxisana nabobaba sazi izimo zethu. Ilungelo lami nje lemuni yami nje sengikwazi lami ngumama olelungelo eli nje ukwanisa ukuxoxisana lo baba sazi nesimo ukuhlolwa ukwenziwani sokwazi lawo ophila kanjani nanikuqaliseni.
Unkosikazi Catherine Sithole oleminyaka engamashumi amahlanu lasikhombisa ngomunye njalo wasebethuthukiswe yikuphatheka kuhlelo lokutshayelana imali ekwelediswa amalunga okuqhuba imisebenzi ebalethela inzuzo.
Emuva impilo yayinzima singakangenilo hlelo lwama-clubs impilo zibe zinzima ngowavele sibe singela esibe sikwenza and njalo sasingala ukuvuleka engqondweni sisithi kuphela singingumama sasisathatha lokuyana kuphela ukuthi ngingumama oyendele kuphela okwakathesi sekulama-changes sivilati lamakhulu futhi sibe lokufundiswa kokuqalisa kwama-clubs.
Uthi isiguqukile kakhulu impilo yakhe unkosikazi Sithole lemuli yakhe esesanelisa laye ukuzimela njengowesifazane osevuleke amehlo.
Saqalisa ukwenza amabhizimusi safundiswa njalo ukuthi after usuzuzile ngebhizimusi yakho inzuzo yithola ungayenzani ngayo beside ukuyidla ungayenzani. Saqalisa ke ukuthi lawe even imgano ingubo kathesi ngathenga ngaqalisa ngokuthenga imbuzi kodwa kwakathesi ngingathenga inkomo ngithenge last year $400 ngingathenga ngayo inkomo.
Abesifazane laba bathi bafisa ngabe batholiswa usizo lwemali ethe xaxa baqhelise amabhizimusi abo amancane akhule aze abe ngamakhulu benelise labo uqhatsha abanye omama labasakhulayo ababhekane lodubo lokusilela kwemisebenzi ngaleyo ndlela bedala imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngisemguza ngingumevis gama.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Woza Friday lamhlanje si lomculi wengoma ze hip hop uGuluva 7 yena osihluphile kulezi nsuku ngengoma yakhe ethiwa Jackie Chan kubika uJoseph Njanji.
Ukuluva 7 umculi wengoma ezohlobo lwe-hip hop njalo igama lakhe elisesithupheni ngunkanyiso moyo ezomculo uziqale ngesikhathi esafunda isikolo semzingwane ehlabela labangane bakhe. Igama elithi Kuluva 7 uthi wazinika yena ngokwakhe.
Ibizo elithi Kuluva 7 ngazinika mina ngisithi mina ngi-perfect representation yomuntu ophume elokishini yoguluva. Abantu bonke nje elokishini sithanda ukubizana aboguluva, abotsotsi, abobani. I-7 being the number of perfection. So Kuluva 7, Kuluva ophume elokishini o-perfect nje intwana yaselokishini entlempu ephume elokishini.
Esikolo labangani bakhe babetshaya umculo wekwaito kodwa ngokuhamba kwesikhathi uqale ukuthanda umculo we-hip hop waqala ukucindezela ama-mixtape. Eyokuqala i-mixtape ethiwa All Sweat and No Play uyikhiphe ngomnyaka ka-2009 kwathi ngo-2010 ukhiphe ethiwa Kasi Slanging. Iingoma zakhe ziqale ukutshaywa emsakazweni ngo-2014 lapho esekhuphe ingoma ethiwa Daza Tutopola ayicindezele esebenza ndawonye loCalvin. Kodwa ingoma iyo emenze wazakala kwele Zimbabwe ngethiwa Gijima ayikhiphe ngo-2015. Kuthe kungakapheli umnyaka ka-2015 ukhiphe idlalade elithiwa Color of Dreams elilengoma ezilithumi lesithupha. Idlalade leli lifakwe kumncintiswano weZimbabwe Hip Hop Awards lapho akhethwe khona kuba ngumhlabeleli omutsha okuncinte abanye i-Best Newcomer. Ngo-2016 idlalade lakhe leli lithethe isicoco sokuba i-Best Album kumncintiswano we-Midlands Hip Hop Awards. Kulezi nsuku uGuluva 7 ule ngoma yakhe esihluphile ethiwa Jackie Chan yona icindezele Velocity Studios esebenza lomanjinela uPhezi kanye loRaymond Sibanda ongewahlanganisa iziginci.
UJackie Chan yingoma yokuqala ku-album ebuyayo lonyaka ekaGuluva 7. Bengaka-announce ngakho lokho ukuthi ngizakhipha i-album. And it's doing quite well on radio and I'll be shooting a video for it in 2 weeks time. Libe lokho liyivotela kuma radio station ingoma leyo ngoba yikho kumele kuvele khona ukudla kwaGuluva.
UGuluva 7 uyazibhalela ingoma zakhe njalo uthi uloba ngezehlakalo ahlangana lazo empilweni. Iingoma zakhe ziyatholakala ebulenjini kuSoundcloud ekhasini lakhe leFacebook kanye lakuYouTube. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kuLife Talk lamhlali ngayikatshana sixoxa ngomthetho oqondisa uhlelo lokuxolelana we-National Peace and Reconciliation Commission Bill. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.